naso kuti kumali uko kwako nenyaya yeuori yanga isinetsa vanhu munyika saka hurumende yanga isina nezvairi kuita ndinotarirawo kuti iyo hurumende yomutongi mukuru uyo yanga achishinyanga masarudzo saka ipapo zvakatofanana nomunowo muzimbabwe nokuti pa-2017 pakabviswa mugabe kwakaita 37 years makumi matatu nomwe makore pasina sarudzo yaikwanisa kuchinja hurumende saka vanhu vanga vavharirwa saka zvakada kufanana hazvakaitika kuzimbabwe nezvakaitika kumari nokuti zvakaibva kumauto zvatisiyanei pakuzoita nokuti muzimbabwe kwakazorodzwa huwi namauto nevarwi vehondo kuti vanhu vauye vatsigire kuti vamugabe vachibva pachigaro but kumari uko tinonyatso kuti vatobvisa ndivo vatova pachigaro ivo masoja pachavo iye mutungamiri wemari atoiswa kune imwe kamba yamasoja vakamuchengetedza yando maonero angu okutanga
Dr. Mavaza munotii nezvakaitika kumali izvi nevamwe vari kuenzanisa zvakaitika muzimbabwe nezvaitika kumali
vari kuenzanisa zvakaitika muzimbabwe nezvaitika kumali havasi kunzwisisa yekumali inyaya yemauto abvisa mutungamiri wehurumende pachigaro haina vanhu mukati hakuna kana yatingati mass demonstration parliament haina kugara haina kudeclare president wemali kuti adzingwe basa kana arekedze basa president wemali akatobatwa president Kita akatovharirwa ndobva vazorizaina vari pakati pechitirongo chemasoja saka tikatarisa izvikaizvo zvasiyana nezimbabwe zimbabwe hakuna kubviswa hurumende nemauto hurumende yakabviswa neruzhinji rwezimbabwe mauto akatsigira ruzhinji rwaiva mumugwagwa harusi ruzhinji rwakatsigira mauto aiva mumugwagwa zimbabwe haina kuenda through a coup vamugabe havana kubviswa nemauto vamugabe vakatobviswa neparliamende yavo parliamende yakaita a vote of no confidence vakabviswa pachigaro vapedza kudaro bato riri kutonga nezanupf rikaitawo musangano waro rikadaidza aimbova mutungamiriri wenyika akanga adzingwa basa anonzi vadambudzo munangagwa vakadzoka vadzoka vakazovhoterwa kuti vafanobata matomu
todzoka kwamuri Dr. Zembe asika Dr. Zembe veruzhinji havasiriwo vakatanga chiitiko ichi chiitiko ichi chakatangwa nemauto ichi
apo zviro kwazvo pakuti bope rakabva kumakamba amauto navakuru vavo vanenge vari vakuru vehurumende zvakafanana ipapo hapana chakasiyana nokuda kwokuti mapresidendi awa anenge ari pabasa savakuru vamauto saka ndo kune kwakabva bope kuti simba rose rinopiwa mukuru wehurumende nomukuru wenyika aiyezve mukuru wemauto zvazoita kuti vanhu vakundikane kuchinja hurumende nomumasarudzo akajeka ejekerere saka munoona kuti zvavakufanana muno mugabe angaenda for 37 years asati akwanisa kubviswa 37 years saka haana kubviswa nemasarudzo avanhu akabviswa napadumbu asi vanhu vakatsigira zvakaitwa nehurumende havo kuno ndokuda mutsauko ungangoita nokumari asi kumari ikokowo futi nokuti vanhu vanga vachiita bishine mheremhere kuti corruption imire saka tinototarisa kuti nyange vanhu vasina kuzoita mumastreet asi shoko ravanhu rari rokuti uyu mutungamiri wokumari amise corruption zvinotaura kuti iye haana kukwanisa kumisa corruption
ndoenda kuna Dr. Mavaza Dr. Mavaza nyaya yasimudza mitauro munyika mbiri idzi inyaya yehuori kumari tinonzwa kuti vanhu veruzhinji vanga vachipinda mumigwagwa vachinyunyuta nenyaya yehuori nanhasi muzimbabwe inyaya iri kunetsa nyaya yehuori tingatarisira here kuti zvakadaro izvazvizodzokororeka futi tichitarisa pamamiriro ehurumende yanhasi
zvinogona kuidzokorodzeka hazvingarambiki nekuti hatingararami mupfungwa dzemauto mauto vanofunga zvavo zvakasiyana asi hazvikurudzirike kuti zvidzokorodzeke muzimbabwe mune uori tinozvibvuma asi da kuti tichasa kuti hurumende yemuzimbabwe haina kungopeta maoko kugarira kunge vakagara chibage chiri kugochwa vari kutoshanda kune yakatoiswa parutivi inonzi zakiya inosunga vanhu vanenge vaita uori saka mukaona chase munoona kuti corruption yenu iri muzimbabwe haisi kugamuchirwa nehurumende hurumende iri kutofinyama yakatarisa corruption and iri kuedza nepainogona kuti uori ubviswe zvasiyana nekumali kumali corruption yaitoitwa kunge zvinonzi yabvumirwa zvatosiyana nemaonero edu